Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndishiti yeye no misoro ye na udzeduza nasi mufuro 24/2019. Hurumende inoti vanhu vave kungobvumizwa kushandisa mari yemaRTGS chete munyika kwete dhora rekuAmerica, randi pula nedzimwe dzanga dzichishandiswa kunyangwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti hapana zvizhinji zvichachinja kumunhuwo zvake. Poita kusawirirana panyaya yekuramwa mabasa pakati pevashandi vari mubazi rezveutano navana mukoti muHarare vachiti vari kuda kumbopa hurumende nguva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano weAfrica Wildlife Summit kuVictoria Falls. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yehurumende yekuti vanhu vatenge nemari yemaRTGS chete munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.